tikaonekwa kuti akapara mhaka haasi munoka ari kuAmerica system yekuno ichaita application together mapurisa ne national prosecuting authority se competent authority will make the necessary application that will go to the authority iye ikoko inonzi competent authority ndo inozotibetsera kuti munhu iyeye aunziwe kuno asi in terms of mitemo iye ikoko neinternational law and our law ndo zvinofanira kuitika izvozvo so process acho hainyanyi kumhanya zvayo but kana zvirizvo zvakaitikaka munogona kutarisa kuti ndozvichaitika
so tingati ke process yacho haisati yatanga izvino
I can't say that gam because you're asking one arm of the long process that involves too many people vamwe vake vakachajwa navo vakatotongwa kuno vari kutongwa rada kuda anga ari kuno ngadai vakatongwa vese pamwe chete asi nokuti ari ikoko after my extradition processes anozotongwa ari ega